paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevashandi vayo nezvenyaya yekuti vashandi vopuwa sei mari dzebonus gore rino. Mumakore apfuura vashandi vaingotarisira kupiwa mari dzavo dzemabonus zvisinei nekuti vanenge vashanda sei gore rose. Asi gore rino hurumende inoti vashandi vachapuwa mabonasi zvichienderana nekuti vashanda sei kana kuti performance based bonus. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti mabonus akakosha zvikuru mukusimudzira nyaya dzezveupfumi.
Mabonus anobatsira zvikuru munyaya dzeupfumi hwenyika nekuti imari inopiwa vashandi isingabatirwe mutero, inokwanisa kushandisiwa nevashandi, yavanoti pachirungu disposable income. So bonus extra disposable income inowanikwa nevashandi kupera kwegore rega rega, inozochitanga kutenderedzwa muzvitoro kubudikidza nekutenga zvinhu zvakasiyana siyana. So mabonus anosimudzira zvikuru ekonomi nekuti anopa mukana vashandi kuti vange vachitenga vachitenderedza mari yachona, zvinova zvinoita kuti upfumi husimukire.
Ko, iko kupa vashandi mari zvichienderana nekuti vanenge varima pakadii zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Gwara rekupa vashandi vehurumende vanova macivil servants maperformance bonus igwara rakanaka, hapana chakaipa, sekuti tingangoti vashandi vehurumende vari kushushikana uye vari kutambira mari dziri pasi tichitarisa nyika dzakatikomberedza kana dzimwewo nyika dziri kubudirira seZimbabwe. Saka igwara rakanaka, hapana chakaipa, nokuti vagara makore ese vaisingopiwa. Kana ava maperformance based bonuses, chinodiwa chekutanga ndechekuti gwara rinopiwa kana kuti rinoshandiswa kupa mabonus ringe riri gwara rakajeka kune vavese vari kuzopiwa mabonus, ringe riri gwara rakajeka zvekare kune ruzhinji rweZimbabwe.
VaBoroma vaenderera mberi vachiti
pamwe pachona gwara ndo rinogona kuzokonzeresa dambudziko rokuti vamwe vanenge vasingafangi kupiwa kana kuti vanenge vasiri kuperforma kana kuti vanenge vasiri kushanda mune zvakanaka vasiri kubuditsa tingangoti zvinotarisirwa neruzhinji rweZimbabwe ndo vanogona kuzomawana mabonus iwayo. Chechipiri ndechekuti mabonus aya anofangwa kupiwa pamari inenge yawanikwa kana kuti yakolektwa nehurumende, tingangoti kubva kumaresidensi akasiyana-siyana nemataxes akasiyana-siyana anobhadharwa kuhurumende. Mari iyi haifangwa kunge ichiprindwa. Ndo dambudziko rimwe ratiinaro munomu kuti kudhara mabonus aya mari inenge isipo, saka hurumende yaizopedzisira pinda muhomwe yavanenge vasina, zvinokonzeresa kuti pazopedzisira paita zvikwereti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vatiwo
zvinobatsira kuenhensa productivity kaincentive karipo kuti vanhu vakaperforma zvakanaka vanobva kuti vanowana mari yakawanda. Asi chakakosha ndechekumeka sure kuti pane consensus in terms of how performance or productivity will be measured. So measurement performance inofanira kubvumiranwa pakati pehurumende nevashandi, uye zvakare inofanira kunge iri objective iri specific.
Kune mabonus anoerekana apiwa vashandi kana kuti maspot bonus avanopiwa chero nguva, kotiwo mabonus anopiwa mukupera kwegore sezvinoitwa nehurumende, nemamwe anopiwa nemakambani anogovanawo nevashandi kana vakohwa pakuru.